Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 26, 2022. Makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzemihoro dzavakawedzerwa. Izvi zviri kuitika apo vana vatanga kunyora bvunzo dzegrade 7. Studio 7 yoita hurukuro nemutori wenhau Hope Chingono uyo anga achishanya muno muAmerica kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa audza Studio 7 kuti mapurisa emunyika iyi ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vashandi vehurumende zvikuru varayiridzi vanonzi havana kuenda kumabasa sekukurudzirwa kwanga kuchiitwa nemamwe masangano anovamiririra achiti mari dzavakawedzerwa nehurumende hadzikwane. Asi vamwe vakuru vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti vashandi vakawanda vauya kumabasa uye kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisa vana vanga vachitanga kunyora bvunzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Varayiridzi ava pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vati vanoda kuti hurumende igadzirise nyaya yemihoro nechimbi chimbi. Vasaina tsamba yavanosanganisira masangano anoti Educators Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe. Vachitaura neStudio 7 mutungamiri weFOZEU varivo zvakare mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati mari yavari kutambira neyakawedzerwa nehurumende madhora makumi maviri nemashanu mutero wembwa.
$5 iyo yatakapiwa nehurumende yavari kuti ndoyechabva tawedzerwa vanhu, tiri kuramba tichiti ishomanini, haikwani kuzadzisa zvinodiwa nevanhu. Varayiridzi nemamwe macivil servants achiri kungochemera kuti dai mari yavo yadzokera pa540 iyo yakabiwa muna 2018 yataisingotambira.
Vamasaraure vatiwo ongororo yavaita nhasi inoratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvisere havana kuenda kubasa vachiti vamwe vange vaenda kubasa nekuda kwezvikonzero zvinotevera.
Tiri kuona nhasi va38% yemamembers emaunions edu yateerera shoko ratakataura. Tikutarisira kuti tichienda kumberi manhamba ichaita ichiwedzera. Zvikonzero zvaita kuti vanhu vamwe vaende kubasa zvinosanganisira kuti takanonoka kuvazivisa sezvo takaburitsa gwaro redu nezuro, vamwe vangadonoka kuriwana, vamwe havasati vanga vasati vaona instruction. Chepiri chimwe chakanganisa ndechekuti pane vamwe vari kutitaurira zvati nevo zvinhu zvatinofarira vari kutaura kuti isu tine vana vari kuda kunyora grade 7 saka takungoshingirira kuti vana havanyore.
Asiwo vamwe varayiridzi vanotiwo vanoda kupa mukana wehurukuro dziri kuitwa nehurumende vasati vatanga kuramwa mabasa. Vachitaura neStudio 7 munyori muZimbabwe National Educators Union vaCharles Chinosengwa vati
hurumende yakauya pachepo ukara tichikutaurirana zvinoonesa kuti tiri takuenda kustrike. Inenge yakunzi makutaurirana makabatsira hurumende mutemo wenhaurirano kanoda kuti titaurirane pasina umwe akabatisa mumutemo. Sindo hurumende yakauya ikatitaura kuti titaurirane, tatambotimbopa mukana kuti tikwanise kumbotaurirana nehurumende tichi tiuna chino chitapati zati maria yangu ya naipa chibu taona chukwa na inacha ino chibu
vachino sengwa vati nyingo zao zaka omeru washa kanyanya uye vasina omari ze kuenda kumabasa havana kuenda vachino sengwa vati o ongororo ya vaita ya radza kutuva nave grade 7 na wabatanga mazamanishoni vakwa nisa kunyura
kufara nishukitu wa mwurumende jebuti ino mza $25 panguwa ya kada hiyo baka umira $25 inacha ino tingi nima umira ita upenyo kuti kata sasa zuluku kwira even ku ma USD wajo ma price anu kukwira
vakafano bata chigaro chemu nyora anuona neshe zizo mbato rino pikisa the citizens coalition for change cannot triple C ama Evelyn Masaiti vakuru zira urumende kuti gazirise gakavari ripo pakati pavo ne varairidzi
tino vamushishikara zvikuru nevabati varikuitwa varairidzi nehurumende varairidzi vakabatarisirwa pasi senguva yakareba kuburikidza nemuhoro yavari kupiwa nehurumende saka isusu tiri kuti izvo nematicha izvo zvakawedzerwa just $25 pamusoro pe175 yavari kupuwa ovungi that $25 iyoo even 200 yacho haikwani kuti anokwanisa kuti vaibhadhare vana vavo maschool fees kana kuti vakwanisa kutengera vana vavo mhuri kana kuti ivo maticha acho kuti azvitengere hembe chaidzo dzekuti vange vakapfeka maticha vaakusekwa munharaunda dzavanogara kusekwa nekuti vanonge vasingacharatidzi kuti vanhu vari kushanda even mhuri dzavo chikamu chaicho yacho havasi kuchachiwana saka isusu tinosecct tinoti hurumende ngaiutarise kuona kuti munhu wese akakosha mushandi wayo sokukoshesa kwavanongoitawo ivo vakuru vehurumende vachizvipa mari dzakawanda
zvikoro zvizhinji zvinonzi zvakwanisa kuti vana vemagrade 7 vanyore mazamanishoni avo nhasi hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo yepasi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi iri vataungana ndoro asi gurukota rezvevashandi vapaul mavhima vakaudza studio 7 kuti hurumende inoda nguva yekuti imboseya nyaya iyi uye vakakurudzira vashandi kuti vasaramwe mabasa asi munyori mukuru bazi rinoona nezvevashandi vasimon masanga vati vanga vasati vatambira tsamba yefoseu ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere
vanofungidzwa kuti vatsigiri vezanupf nezuro vanonzi vakarova nhengo mbiri dzebato rinopikisa recitizens coalition for change kana kuti triple c uye mumwe mwana wechikoro vatatu ava vaipomerwa mhosva yekupfeka hembe dzebato ravo vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kwamupandawana kwagutu godfrey mutimba anoti panyaya inotevera
vakarohwa vanosanganisira kanzura weward 34 vabenard chimwango navalangton guvava pamwe nemwana weform 2 asina kudomwa zita rake vachimwango vanoti vakakuvara zvakaipisisa musoro wavo sezvo vakarohwa nematanda pamwe neshamu nevatsigiri vezanupf vaidarika 10 vachimwango vanoti vakakuvara vakandorapiwa kuchipatara uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa echiteshi chemupandawana police station
vanhu vaivapa vanhu vakatuwa vai vailevhi tapedza kudaro ndakaenda kuhospital ndikanorapwa ndandakakuvara musoro ndakarohwa nedanda ruviri mumusoro ndarohwa musana neshamu dzakasiyana siyana ndobva ndabvapo pachipatara takapiwa mishonga yatakawana mishonga ndaenda ku 24 hour clinic ndanosvika ndikatenga umwe mushonga wandakawana ipapo pane imwe yaidiwa zvakaitika kuod location extension
umwe wavo valangton guvava vanoti kunyange vakamhangara havana chivimbo chekuti mapurisa akasunga vanhu vakavarova ava
ndingakutaura kuti izvozvo handisina feit mumwe wangu wandandinaye vana vachimwangu tikanyorerwa tese mwari pasaidi mwari pasaidi ini izvozvo ndava kunzi tokuitira mwari chitotanga motopanga kutoripota saka tanyora but zvakunzi ofisa vane makii munogara bhuku riya ravanti rrb number hapana takangogara ko izvozvi kuti tione kuti vachazouya vozotanga kunyora kunge vazonyora neno
izvi zvatsinirwa nemutauriri webato retriplec mumasvingo waderek charamba
usebato retriplec kumasvingo provhinzi tiri kushungurudzika zvikuru nokurobwa kwakaitwa vatsigiri vebato redu kwagutu vanoti vabenard chinyango navaguvava izvi zvikaitwa masikati machena mapurisa achiona apa hapana kana amboti asungwa pamhirizhonga zvese izvi zvinongova zvepachena kuti zvakamboita zviya zvatangazve mhirizhonga iya yavhurirwa munhu hauna musharo zvaano yatangazve basa raiya korwa inototoshiya kuti gore rinoya zvigona kuwedzera tikabawa nokutakwatakwa asi zvinovaso kuti zvine zvinoti fe mutemo hausikapulaiwa zvakaenderana zviri fe zvejekerere isu tinongodzvanyirigwa vanhu vetriple c nemapurisa achimbaiona nemesavaso vachingoregawo tingotakwatakwa vakangotarisa
asi mutauriri wezanup f Dunhure Masvingo vaofias murambi wavaramba nyaya iyi vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga
vanotsva kuchiitarepati yebezanupiro ozvo varikungotsvaka vanhu vetriple c mukatarisa pavangopinda tikatoka vanongotarohwa nevanhu vezanupiro vachiri vanhema tiiti zvemhirizhonga isu tiri pati iri well organized tiine direction pati yakarongeka kwete pati yokungoita zvana triple c zvavanoita izvo zvokungofamba vati ivo ndo vanotanga kungova vanhu ike zvino vanoti vakarombwa nevadzigiri vezanupiro vakanga vane uniform
mutauriri wemapurisa mudunhure Masvingo inspector kuda kwacho Dhewa vati havasati vasungwa nezvemhirizhonga iyi asi vatsigiri vetriple c vanoti mhirizhonga mudunhu ravo yawandisa vachiti svondo rapfuura vatsigiri vebato rezanup f vanodaidzira kuti vanhu vakwire mumabhazi pamusika wemupandawana vakaparura chirongwa chavo chinonzi mahwindi 4ed icho chiri kushandiswa kushungurudza vanhu vanoti nhengo dzemahwindi 4ed dziri kutenderera dzichimanikidza vari kupfeka hembe dzebato rezanup f uye vachishungurudza vanenge vaine hembe dzebato retriple c mumwe anoshanda basa rekukokera mabhazi ari nhengo yetriple c vaedward chagonda vanoti musika wemampandawana waberekera ingwe
ichokwadi vakauya vachiti mahwindi ovakati mupfeke matishes ezanusiyera kusanganisa kumarokesheni nekupi nekupi achiti kaipfekai matishesi wao kunenge atatisheti iyoyo chamudzika paparaira chishandira kutaura kuti akwatisira pari zvino varabhira kuti vakatorohwa vakuvara misoro nematombo nenyaya yekupfeka matisheti wavo pakaaku vachinda vachinda kuzvinozvidzimira saka ipapo nazvino tiri kungoshushikana kuti hei tineura mumaoko kuti hatoshagumira papi
dunhu regutu rine nyaya dzemhirizhonga dzakawanda mwedzi wapfuura nhengo dzetriple c dzakatizanisha kugutu west dzikagara mumakomo dzadzingwa nevebato rinotonga nenyaya yekuti vaita chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota gore rapera nhengo yetriple c vanyachazvambe mawere vakapondwa nevanofungidzwa kuti vatsigiri vezanup f asi hapana akasungwa nemapurisa ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Mutori wenhau Hopewell Chingono anoti Zimbabwe inokwanisa chete kuita sarudzo dzakachena ndokunge komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yavandudzwa. Asi sachigaro weZEC Justice Priscilla Chigumba negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogara havo vachiti ZEC yakazvimiririra uye haitori divi panyaya dzezvematongerwo enyika nekudaro inokwanisa kuita sarudzo dzakachena. Chingono ari pakati pezvarwa zveZimbabwe zviri muNew York pamusangano wakarongwa nebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuzeya nyaya dzoutongi hwejekerere. Vamwe varipo vanosanganisirawo Pastor Ivan Mawarire. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mukanganya uye weStudio 7 naChingono.
Ndakauya kuzotaura paworkshop yedemokrasi ichitaura nyaya yekuti region yedu Sadak continent yedu Africa inokwanisa kubatsira sei kuti maelections emuZimbabwe ave maelections ekuti vanhu havazokakavadzana kuti umwe apira umwe umwe achitaura kuti mavhoti aka ana kuverengwa kushe.
Mungati chii chingaitike kuti izvi zviitike zvamaa muri kutaura pamusangano uyu?
Zvinofanira kuitika ndezvo kuti opposition yemuZimbabwe neino opposition triple c inofanira kuenda kusadhan zvinovapa nhoroondo yekuti tarirai muone maelections anga achiitika from 2002 2005 2008 2013 2018 taachingokakavadzana saka hatibatsirei kutiite maelections yekuti hatikakavadzana. The problem yeZimbabwe ndeyekuti umwe anoti ahwina umwe anoti dabiwa saka zvinofanira kugadziriswa sarudzi sati yatanga
asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadzirisike tichiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzi
zvinogona kugadzirisika kana ZEC inova ndiyo inoita maelections muzimbabwe ikateera bumbiro remutemo wenyika wedu
Mutori wenhau wopo wechingono achitaura naMarvelous Mchanganya uye weStudio 7 kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa, Brigadier Mohlafela Mojapelo, vaudza Studio 7 kuti mapurisa emudunhu iri ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvitatu mudunhu iri zvichipomerwa mhosva yekuba masolar panels. Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa wakatotumira nhumwa kunoona kuti chii chakaitika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRiki Mukonza vanodzidzisa paUniversity of Tshwane kuSouth Africa.
Maonero andinoita zvinhu izvi hazvisi kushanda nekuti tiri kutoona kuti kupondwa kwevana veZimbabwe muSouth Africa kunenge kuri kuenderera mberi tichitarisa kunyaya tiri kunzwa yekuLimpopo yevatatu vakapondwa. Tiri kuona sekuti kunyange kuine kutaurirana kuri kuitika hazvina zvazviri kunyanya kubatsira nenyaya yekuti pane matambudziko aripo akati wandei ari kukonzeresa kuti zvinhu zvimire mamiriro azvakaita.
Ndeapi matambudziko aya muzvinafundo?
Tinoona kuti zvinhu muSouth Africa zviri kuoma saka pane ruvengo rwuripo kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Naizvozvo pakangoita kakukanganisika kadiki diki kanoitika ezvizvarwa zvekune dzimwe nyika kunyange papa achifanira kutauriranwa kunyange papa achifanira kudaidzwa mapazi anochengetedza mutemo vanhu vemuSouth Africa vakutongotora mutemo kuisa mumaoko avo zvichikonzeresa kufa kwevanhu vekune dzimwe nyika sezvatiri kuona izvozvo.
Chii chiri kupa kuti vanhu vemuSouth Africa vashaye chivimbo nemapurisa avo nematare kuti vanokwanisa kutonga nyaya dzakadai?
Kumapurisa vanhu vemuSouth Africa vari kuti mapurisa ari kutambira choko mhomwe chiri kubva kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika saka havazoteedzere mutemo sezvazvinofanira kunge zvichiitwa saka vari kushaya chivimbo nemapurisa. Kumatare zviri kuonekwawo sekuti matare muno anenge akanyororera pakutarisa nyaya dzese hadzo kunyanya-nyanya kunyaya dzine chekuita nevanhu vekunze saka izvozvo zviri kuita kuti zvarwa zvemuSouth Africa vati regai tiise mutemo mumaoko edu.
Asi sekuonawo kwenyu pane chingaitwa here kugadzirisa dambudziko iri kuti risarambe richienderera mberi?
Dambudziko iri kugadzirisa kwaro ndekwekutongoti zvinhu zvigadzirisike kuZimbabwe zviitike kuti kuZimbabwe zvizvarwa zvizhinji zvenyika yeZimbabwe zvigare kunyika kwazvo zvoitawo kuti kunoku zvisanyanye kuremera hurumende yeSouth Africa zvisanyanye kuremera ivo vagari vemuno muSouth Africa nekuti chiri kunyanya kunetsa inyaya yekukwikwidzana kuri kuitika pane zvinowanikwa muno muSouth Africa zvingava mabasa zvingava maservices anopuwa nehurumende nezvimwe zvakadaro daro ndo zviri kukonzeresa kuti paite iko kakuvengana ikaka nekakubvutidzana bvutidzana pane zvishoma zviripo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Um, Vanhu vakawanda vemuFlorida muAmerica vanonzi vari kugara vakabatira hana mumaoko sezvo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuti kune duti mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Ian ranangana nedunhu iri. Zvinonzi duti mupengo iri rinogona kusvika munzvimbo iyi nemusi wechitatu. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutarisirwa kusvika muJapan nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wehurumende iyi vaShinzo Abe avo vakaurayiwa mwedzi mitatu yadarika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kupomera hurumende mhosva yekuvanza huwandu hwevana vari kufa nekurwara nechirwere chegwirikwiti mushure mekunge bepanhau rekwaedza ratiwo vana vanomwe vemhuri imwe chete vakafa nechirwere ichi kuHonde Valley kumanikaland mavhiki adarika. Asi hurumende yakapedzera kuburitsa huwandu hwevainge vafa musi wa6 Gunyana. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri varamba havo kuti hurumende iri kuvanza huwandu hwevabatwa nechirwere ichi kana kufa vachiti ichiri kuunganidza zviri kubva kumatunhu akasiyana-siyana isati yazvipakurira kuruzhinji. Mukuziya nezvenyaya yechirwere chegwirikwiti chauraya vana vanodarika mazana manomwe tabata vaMujiri.
Chirongwa chekubaya vana vagwirikwiti vanoziva lakini kuti hurumende yakaita yatinga ti kampeni muna August September yakapera kati yapera kudaro hazvina kureva kuti havachabayi vanga vava kuti yatinga timopapu nekuyi kwanga kasara sendi vakange vapedza vanongoenderera mberi nekubaya vana.
Saka mane huwandu here hwevabayiwa kusvika pari zvino?
Tikati patakatanga musi wa 10 April 2022 uye sezvaunoziva hurumende payakapa zvinisanyika kuti vazive kuti kwaane chirwere chakadai ngechegwirikwiti apine tichizotaura zvakare patingati isusu marapid results marapid response team redu akabvaito kana kuti antiretetiraiti madisit kwese semanikaland yedu yakaita 95% coverage yatapinda mukambeni masaramari zvino hurumende yekusungamidza avo vanga vasinga nenefarira kuti vana vabayiwe nekuvazivisawo chirongwa choicho kuti zvakanakire kuti vana vabayiwe. Saka isusu hurumende inongoti kana masikati kana usiku vana ngavabayiwe. Zvakadaro hazvo vana vari kubayiwa vamwe vanouya nguva dzakasiyana-siyana zvinova unova kuti mufaro watekena kuti chirongwa chiri kufambira mberi.
Asi chii chakakoshera kuti vana vabayiwe nhomba yegwirikwiti uye muri kutarisa makore api apa?
Tasa yanga 6 months 15 years saka pakaita kampeni yanga ya 6 months to under 5 sabari zvino pajange pakubayiwawo vana vachii vanosvika kuma 15 years hurumende inoti hakuna mwana anofanira kurwara anofanira kufa nechirwere chegwirikwiti ichireva kuti chirwere chiri kuna kukonzeresa kuti vana vafeka kana izvozvo inda kuchengetedza vana nekuti ndiwo the next generation.
Ko iye mubereki anoziya sei kuti mwana uyu abatwa negwirikwiti?
Pane zviratidzo zvazvinobuda kudai nekuti kunyange munhu akarwara nechimwe chirwere nyamwe akaiva necovid yaizo waitona kuti munhu matiraki nepazari zvatosiyana akabereki anotona kuti mwana uyu sivabereki namwana ari 6 months anotona kuti hazvisirizvo utano hwemwana hunenge hwachinja saka naizvozvo vanobva atodaya sekini sovanoziva kuti kana mwana azvarwa vabereki vana mai vanopiwa mazuva ekuvhizita kliniki kana upotera uchionesa saka vana kuti mwana akarwa nhasi asiuteera kuti namwana ukosora mwana akarwa nhasi arikudzidza miviri ona saka vana mai vanonyazonzwisisa kuti mwana wangu hazvisirizvo saka vanotozoenda kliniki kunoona mwana aongororwa kubva vataurirwa zvinenge zvichinetsa mwana mudiki.
Mubvunzo wekupedzisira vaMujiri vamwe vari kuti ko sei pasina zviri kubva kubazi rezveutano kuti kwafa vanhu vangani kana kuti vangani vabatwa nechirwere ichi kana kubayiwa nhomba zvinenge zvakavapedzera kuitwa mukutanga kwemwedzi uno chaivo?
Hurumende inobandira takafa vana pavanoziva 700 hurumende yakangotaura kureva kuti fitiri inenge dzifanira kuitwa inenge zvinenge zvichiri kuitwa zvati zvakaso fitiri kati yaimpresa adorumende inogopa nungu ya kakamida.
Mutauri weba zirezo utano wa Donald Mujiri vachita uravarparunare Muharare. Munao zemitambo zvinhu zvakaita manyama mire nerongo muzvikwata zveDynamos neCapes United izvo zvapa kuti vatsigiri vezvikwata izvi vakurudzire kuti varairidzi vazvo vadzingwe basa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Muongorori wemitambo wenhabvu uye akambotambira Baimo neCapes United mumoyo anoti dambudziko harisi kumurairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya kana WeCapes United Lloyd Chitembwe.
Saida tawa kumana wapantila ya nguwa ya kakwana kama wamisia ambu itazwa haruku ita nikuti izoji kubapaka iwana ino chini ya aparinanda izoji marino pia wakumana ude na mwesikana machinji wawu wawu kunda wawu mizi ii marishuma nini kuti chini zilipati pelegu ni zine zili mtuji ni wandu neto wana maria kafura kimo mbe mbadu saka ini mbuka nangisi kondiri nisi wadiri wapaku kundigana kutamba kuya kumana wede na saka mbeki ah ayo wati ya nani wara hindi wanangana ni mbadu mbistres
moyo ande ramberi achiti kutatarika kwe Capes United hakunei nemura iridzi
la wane wati bine Capes wate kanyano kuti na kere masho maleno apura ini chitende ndiye ya kukunda kwa ligi hati ndiriparibu kepsi kwezo saka hini ipa masichi wane nyara hile kuta ura chuko wati chuko tini chini ya wende zuzo ina maani chini ya unu wameba tira waripo yeji wajire marija wena jihadi ukwana kutia kwa mtiku batira chini kutiende mbele
chuko atache Dynamos Nezuro chakadone za mapoinza akakosha mwondo yacho yekurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Dynamos yakarwa 1-0 nengezi Platinum Stars ndokusiwa nemapoints gumi nerimwe chete neFC Platinum mukurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum yakarova Blue City 1-0 nemusi wemugovera. Dynamos yatsiwa zvekare neChicken Inn iyo ine mapoints makuma shanu nerimwe chete kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya apere. Mutsigiri weDynamos vatekshwa muzanaro havasi kunzwisisa kuti chii chaicho chiri kuitika mukamba mavo mushure mekutadza mikana yakati wandei
munyama chao chao noti dai tambo dai dai tingadai tazvikuna uina mitambo iwo wanasu but hai
Highlanders ndiyo yave pachinhano chechina nemapoints makumi mana nemashanu zvichitevera mangange e11 ayo yakaita neCranbourne Bullets nemugovera. Zvichakadaro chikwata chevanhukadzi checricket chemalady Chevrons chakapedza chiri pachinhano chechitatu kuma T20 World Cup qualifiers akapera nezuro. Zimbabwe yakarova Thailand nemaranzi manomwe ndokusimbisa chinhano chechitatu ichi pamakundano anga achitirwa kuUnited Arab Emirates. Chipo Mugere tiri pano ndiye akadadisa nekukanda maranzi makumi matatu nemapfumbamwe kuti Zimbabwe isike pamaranzi zana negumi nesere 118. Thailand yakakwanisa maranzi zana negumi nerimwe chete 111. Zimbabwe iri kudzoka kumba yakunda mumitambo mitatu ndokurohwa mumitambo miviri pamitambo mishanu yavakatamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tukutarisa nezvekuratidzira kwange kuchitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kuNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly. vatereri kana mchida kupinda mchirongo ichi kana o kutumira mashoko shansai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318 sezongo waidi apira regatimbo tarisa msure na osha kare pamwe vashandire hurumende votanga kuramwa mabasa vachitsutsumwa nemari dzavari kutambiriswa. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina geina kumede munaudze isindebele.